Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa otsvagazve mutori wenhau Blessed Mushanga uyo ari kutaura nevakarwa hondo vari kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana. Vamunangagwa votungamira urongwa hwezuva revechidiki vachishushikana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemutauro waamai reInternational Mother Language Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko ekuti vari kutsvaga mutori wenhau Blessed Mushanga weterevhizheni yeHeart and Soul iri pasi peAlpha Media inove zvakare inodhinda mapepa nhau anosanganisira Newsday neThe Standard uyo ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act Chapter 9 Section 23 asi havana kutaura kuti akapara mhosva yei chaizvo. Taedza kubata vanyati asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mumazuva adarika Blessed anga achiita hurukuro nevakarwa hondo yerusununguko kusanganisira vaBlessed Geza vanove nhengo yeCentral Committee yebato rezano PF vari kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakundikana basa uye vave kufanira kusiya chigaro. Izvi zvinotevera kurudziro yevamwe muzano PF yekuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti sarudzo dzisaitwa muna 2028 kuitira kuti mutungamiri wenyika vatonge kusvika muna 2030. Mapurisa anotiwo ari kutsvaga vageza ava vave kupomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika nekupesvedzera mhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta raBlessed Mushanga vaChris Mike.
Izvi zvatishamisa zvikuru nekuti mazuva mashoma shoma apfuura takambenge taenda kuchiteshi chemapurisa cheHarare Central Police Station. Mapurisa vakati panguva iyoyo vanga vasinei nechekuita naBlessed vakati tidzokere zvedu. Saka tazoshamiswa vaakunyora manje paruzhinji kuti vari kutsvaga mutori wenhau.
Asi iwo mapurisa anga ambokufoniraiwo here segweta rake?
Mapurisa akambenge afona patakaenda svondo rapfuura iro tikaenda kuchiteshi ndokubva vazofona zvakare mazuva mashoma apfuura apo mutori wenhau anga asabatiki nenyaya yematambudziko ake arusanganawo nawo. Vakaenda vazivisa kuti kana angotakwanisa kuti paite mukana vanomuona achisvika muchiteshi chavo.
Tiri kuona kuti mumashoko kuvatori venhau neruzhinji mapurisa ari kumupomera mhosva yekutyora mutemo wecriminal codification. Mukatudza kuti unoti kudii chaizvo mutemo waari kunzi akatyorawo?
Gwaro randaona riri kutenderedzwa haritsanangure kuti zvinonzi kwakatyorwa mutemo pakuti akaita zvekuita sei. Saka kuti tizvinyatsokwanisa kuti tipindure nyaya yemhosva iyoyo ndokunge takwanisa kuonana nemapurisa vachidedenura zvakanaka kuti tiri kuti wakapara mhosva yekudai yekudai nekuti wakaita zvakati. Pari zvino hapana izvozvo. Chimwe chandingataura ndechekuti chikamu chiri kutaurwa pagwaro riri kutenderera chine mipanda yakati wandei zvikuru. kune A, B, C, D, E, F, G. Havasi nyatsotsanangura kuti chimupanda upi kana kuti chikamu chipi chaizvo chemutemo wecriminal law codification reform act chavari kutaura nezvacho.
Gweta vaChris Mike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mapurisa nezuro akambodaidza kukamba yavo yeHarare Central mudzimai wavageza amai Roslinda Izveita Wengwa kuti avabvunzurudze nezvemurume wavo ari kutsvagwa nematikitiva eCID. Aka ndeke chitatu mudzimai wavageza achibvunzurudzwa nemapurisa nezvekuti murume wavo aripi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vatungamira urongwa hwekucherechedza zuva revechidiki kana kuti National Youth Day pamabiko aitirwa kunhandare yeZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Mutori wedu wenhau kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vechidiki vakawanda munyika vari kushandisa zvinodhaka zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano zvave kukanganisa pfungwa dzavo. Pakurwisa dambudziko iri, VaMunangagwa vati hapana anofanirwa kunzi ari pamusoro pemutemo.
Bloodlords must be flushed out and the supply chain destroyed. On their part, communities both in urban and rural areas.
Vanotengesa zvinodhaka vari kufanirwa kufumurwa vabatwe nemutemo uye nzira dzavanotengesa nazvo dzinofanirwa kuvharwa. Nedivi ravo vanhu mumadhorobha nemumamisha vanofanirwa kurega tsika yekuchengetedza vanhu vanotyora mutemo. Ndinokukurudzirai tose kuti tishande pamwe nemapurisa uye nevamwe vezvemutemo kuti tipedze dambudziko iri.
Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka. Zviri kushandiswa zvinosanganisira mutoriro, dombo, guka nezvimwe. Vamwe vari kushorawo hurumende vachiti haina zvakawanda zvairi kuita kusunga vanotengesa zvinodhaka. Asi mapurisa ari kuti ari kusunga vanhu vakawanda. VaMunangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vaite mabasa anosimudzira nyika yavati yakauya neropa.
I urge you to continue working hard for our great motherland, Zimbabwe.
Ndinokukurudzirai kuti murambe muchishandira nyika yedu zvakasimba nenzira inoratidza kuda nyika yenyu zvizere. Rambai zvose zvingade kuitwa neavo vanoda kukupatsanurai uye kupatsanura nyika yedu.
Mutungamiri wenyika vatorwa mukana uyu kuparura chirongwa cheZimbabwe Digital Skills Program, icho chanzi chiri kuitwa nerubatsiro runobva kunyika yeUnited Arab Emirates chichadzidzisa vechidiki vanosvika miriyoni nezviuru mazana mashanu zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemakombi kompyuta kusanganisira coding. MuZimbabwe dambudziko guru riri kusangana nevechidiki nderekushaya mabasa. Makambani mashoma achiri kubayira vanhu zvitupa ave kuvharwa kana kuti ari kugumura vashandi. VaFreedom Rechu vanoyesa chigaro wevechidiki mubato reZANU PF vatovafara kuti kucherechedzwa kwezuva iri kwaitwa muBulawayo gore rino pamwe nekuparurwa kwechirongwa cheDigital Skills Program.
Zvakakosha chaizvo kuti mayouth ave neuteshe ihwohwo kuitira kuti vawanze mabasa avo emaoko vaite mabasa echiolewa chipossible kosi vachishandisa muchina yemazvechizvinozvino.
Mumwe wechidiki tinaye Dhuve atiwo chirongwa ichi chakanaka akati
sevechidiki ndinotarisirawo kuti pave nekuenzaniswa kwemikana pachirongwa ichi pasina kuti zvona kana kuti kutarisa kuti munhu anobva kubato ripi rezvematongero enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo nezvezuva ranhasi, nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSwithen Chiroodza vaudza Studio 7 kuti zuva rakadai rakanakira nyika yose asi rinozovhiringidzwa nekuti
sezvaitika nhasi nedzimwewo nguva vezanu vanobva vatora kuita zuva renyika yese vanobva vatora voisa mhomo voita zuva rebato ravo.
Zuva reNational Youth Day rakatarwa mugore ra2017 uye gore rino range richiitwa pasi pedingindira rinoti Empowering Youth, Securing the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow apa tinokupai nhau dzichangoburwa vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi pasirose riri kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemutauro waamai reInternational Mother Language Day, hurumende ichikurudzirwa kuti isimbise kuchengetedzwa kwemutauro wekuzvarwa nawo. Vakambove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vari munyori wemabhuku vachikurudzirawo zvakare kuchengetedzwa kwemutauro waamai vaElvis Mari vanoti izvi zvinogoneka chete kuburikidza nekuiswa parutivi kwemari yekushandisa mutsvakiridzo dzekusimudzira mutauro waamai kuti usvikewo pakasvikwa nemimwe mitauro yepasi rose yave nemukurumbira. Zuva remutauro waamai rakatarwa nechinangwa chekusimudzira kuchengetedzwa kwemitauro yose inoshandiswa nevanhu pasi rose sezvakatarwa nesangano reUnited Nations muna 2007. Zimbabwe ine mitauro gumi nemitanhatu kusanganisira mutauro wemaoko kana kuti sign language. Mukuzeya nezvezuva iri tabata vamari takatanga nekuvabvunza kuti zuva iri rakakosha zvakadii muZimbabwe.
Mutauro waamai ndiwo mutauro wakakosha zvikuru pavanhu uye ndiwo unopa vanhu unhu hwavo. Saka izuva rakakosha kunyanya isu vanhu vomuZimbabwe kana tichitaurirwa nezvezuva iri kana nezvekurangarira mutauro waamai tinotora sevanhu vakambonge vari pasi poudzvanyiriri. Tinotora senguva yekuti tizvinge simba rokuti tingaita sei kuti mitauro yedu yanga yakaiswa pasi tiisimudzire, kureva kuti izuva ratinofanwa kurangarira kuti dei paitwa mari inoiswa mutsvakurudzo yatinoti research year kuitira kuti mutauro wedu usimukirewo usvike pamatamo emimwe mitauro yatinongoona iyoyi yaakushandiswa munzvimbo dzakawanda. Mitauro yanga yambori mitauro yaamai asi yasimukira zvikuru.
Tichitarisa muZimbabwe, muri kuonawo paine kukosheswa here zvikuru kune vechidika kwemutauro waamai?
Tingangoti muZimbabwe takambosvika pane danho rekuti taatichiona kuti pane zvinhu zvikuru zviri kuitika pakusimudzira nekurangarira mitauro yedu, asi ndinoona neziso randiri kuona sekunge tadzokera kumashure, nekuti sezvamuri kutaura izvozvo vana vechidiki vataanawo mabhuku haachawanikwa muzvinyorwa, mabhukushopu aya hakusisina. Saka mwaakuona kuti kuverenga chinyorwa chemutoro waamai zvaakuwanikwa apo nepapo apo nepapo, nekuti hapasisina kosheso iya yekuverenga. Mukatarira makore akapfuura takakura nguva yaibudiswa mabhuku nana Hamuchine, vana Aaron Chindura Moyo, vana Mukono weShure nevanhu vainyora zvaiita kuti tifarire mutauro wedu urande uri mupenyu.
Koiyo hurumende muri kuonawo iri kuitawo here bandiko rayo kuchengetedza ururimi rwaamai mungava muzvikoro kana mese mumwomo?
Tinotariritira kuti dei hurumende yedu yai tora danho risiri rokungotarira muZimbabwe chete, asi kutaurira chere kudiaspora tine vana vakawanda, vana venyuno, vana vadhonga kukadenino vanodzidza sei chishona, chidija, chonga, chindeere, chikalanga kana vari ikoko, kana ichi varimwo muZimbabwe vanotaura iyoyo tisina urongo hwatinawo hunoendawo ikoko sezvinoita varungu, sezvinoita madhirimani.
Vanga vari vakambove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vari munyori wemabhuku iye vachikurudzira kuchengetedzwa kwemutauro waamai vaElvis Mari vari parunhare muHarare neStudio 7. The Voice of America. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel waBenjamin Netanyahu vati vacharanga varwi veHamas mushure mekunge vatadza kudzora mutumbi wechimwe chizvarwa chenyika yavo chakapambwa ndokuzofira muGaza. Hamas inonzi yakapa Israel mutumbi wemumwe mudzimai wechiPalestine ichiti yakaita izvi nekusaziva sezvo madzimai maviri aya ainge ari mumba imwe chete yakabombwa neIsrael zvakapa kuti zvinetse kuziva kuti mutumbi uyu wainge uri wani. Makateerera ku Studio 7 tichitepenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Musangano wemazuva matatu wegungano reAmerican Conservative Union kana kuti CPAC uri kuitirwa muguta reWashington DC wapinda muzuva repiri nhasi. Sangano reCPAC rinodyidzana nevebato riri kutonga muAmerica reRepublican Party. Nhasi kuri kutarisirwa kuti mamwe makurukota muhurumende yeAmerica nevamwe vakuru vemapazi ehurumende vataure. Vachataura vanosanganisira makurukota anoti rezvevakarwa hondo vaDoug Collins, rezvedzimba vaScott Turner, rezvemukati menyika amai Kristi Noem, uye vakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kutungamira nepfenyuro yeVoice of America amai Carrie Lake. Vamwe vanyarikane vari kutarisirwa kunge vachizotaura pamusangano uyu ndava Trump avo vari kutarisirwa kutaura mangwana pauchapetwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhulasi Musanganya uye weStudio 7 namufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army nezvenyaya iyi.
Nyaya hombe ndeyekuti America iri kutiyodzika nemagariro edu anga achinjwa-chinjwa. Saka vanoda kuzorera kuvanoti matsika nemagariro avo emuno muAmerica ndoya vanoti conservatives iyoyo. Enda ngoti mumwe mai akanzi nava Trump auye kuzotungamira Voice of America achanga achitaura kuti muzora nhasi.
Zvii zvimwe imi sevafundisi zvamunotarisira kuti zvizeyewe pamusangano uyu tichiona kuti ivo vaDonald Trump vachataura pakupetwa kwemusangano uyu mangwana?
Nyaya hombe kune isusu vechisangano ndeyekuti dai Mwari vatungamidzwa muzvinhu zvose zvinoenderana nenyika ino, senyika inonzi iyo yakavakwa neuwaro hwechikristu. Saka tinenge tichingotarisira kuti dai chikristu chaonekwa chiri pamberi. Nokuti chikristu chikaonekwa chiri pamberi, kuurayana, kuitirana utsinye kana discrimination iyeye kuti uyu mutema uyu munhu mutsvuku haiwaniki. Tiri kunamata kuti dai vapinza chikristu zvikuru sei muzvikoro, nokuti ndo makanga maurai iwa zvikuru imomo, manga maurayiwa zvingatomboite Bhaibheri ranga rabviswa, kunamata kwanga kwabviswa muzvikoro. Saka vanhu vanogona vachimbozvitaura nenyaya yekuti vada kuzorera izvi zvingatifadzi zvo.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura ivo kuti vachange vachisandura zvinhu zvakawanda, uyezve tikavaona vachitaura kuti kubva pasi peutongi hwavo kuchange kuri kunzi uyu murume uyu mukadzi hapana zvokuti pakati nepakati. Mungaona izvi zvichitaurwero?
Vanogona kunge vachizvitaura nokuti izvozvo ndo zvimwe zviri kunzi zvakaita kuti Donald Trump awine. Nokuti administration yekumashure ko yaingoti vanhu vese angosungawo kuti nhasi ndauda kuva murume, ndichitonditai murume, ndauda kuva mukadzi, chongoita mukadzi. Zvanga zvichingoenderana zvakadaro. Saka iye zvinezvi vari kuti tida kuti tive nyika tinoenderana neBhaibheri, munhu anonzi murume uyu munhu anonzi mukadzi. Ndo zvavari kutaura vaDonald Trump. So tiri kutarisira kuti vanogona kuzvitaura kuti izvozvozvo. Nyaya yakaita kuti vazhinji vavavhotere nenyaya yekutsamwa panyaya iyoyo, kunyanya sei pavana vadiki. Nokuti vana vadiki vakange vakusarudzirwa kunzi iwewe haunogona kungova zvakati, haunogona kungova zvakati, pasina kana age yekuti vanokwanisa kufunga pachavo.
Mufundisi wekereke Salvation Army vaChakangwenya vachitaura naMavhulasi Musanganya uye weStudio 7 vari muguta reNew York muno muAmerica. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotuma chikwata chavo kuti chibude neurongwa hwekudzoseredza kuenzaniswa mukutengeserana kunoitwa neAmerica nedzimwe nyika nekupikisana nezvibvumirano zvisingaenzanisi zvainowana kubva mukutengeserana zvainoburitsa. Mugwaro ravakaburitsa muzinda weWhite House wakati urongwa hwekutengeserana hwakajeka hweFair and Reciprocal Plan wakanangana nekugadzirisa kusaenzana mukutengeserana nedzimwe nyika kwave nenguva yakareba nekuona kuti paita kuenzana mune zvose. America ndeimwe yemisika yekutengeserana yakasununguka zvakanyanya mupasi rose. asi kwenguwa ndefu ndiyo yanga ichirasikirwa mukutengeserana uku kana zvichienzaniswa ne vainotengeserana navo ava vanovhara misika yavo kuzvigadzirwa zveAmerica kuburikidza nemitero. Muzinda weWhite House wakanyora uchiti kusaenzana kwezvinowanikwa kubva mukutengeserana uku hakuna kunaka uye kunowedzera mukudzikira kwemari inobva muzvitengeswa zvepagore. Mutungamiri wenyika vaTrump vakarumbidza enzaniso nekujeka kwechirongwa ichi. VaTrump vakati chero chavanotibhadharisa isu tiri kuvabhadharisa, saka zvinoshanda chaizvo. Iyi nzira yakanaka, yakareruka, uye hatifaniri kunetseka pamusoro pekuti tiri kuchaja mari yakawandisa kana kuti yakanyanya kuita shoma. Muzinda weWhite House vakataura mienzaniso yakawanda yemitero isina kuenzana iyo yakakuvadza America mukutengeserana, zvimwe zvacho zvikamu 10 kubva muzana zvakaiswa neEuropean Union pamotokari dzinopinda zvichienzaniswa nezvikamu 2 nezviga zvishanu kubva muzana zvakaiswa neAmerica. Zvikamu 10 nezvisere kubva muzana zvemutero wekutengesa ethanol kunze kwenyika wakadzikwa neBrazil zvichienzaniswa nezvikamu 2 nezviga zvishanu kubva muzana zvakadzikwa neAmerica. Muzinda weWhite House wakati nekuda kwekuwedzera kwezvimhinga mpinyi zvisingadzoreki mumakore mashoma apfuura, America yakarasikirwa nemabhiriyoni $40 emadhora muna 2024 mukutengeserana mune zvekurima. VaTrump vakati kudzorera kunoita kuti mutero uve wakaenzana. Vakavimbisa zvisinei kuti pane nzira imwe chete yechokwadi yekuti nyika dzidzivise mitero yeAmerica zvachose. Vakati vanogona kuvaka mafekitari muAmerica kana chingave chii zvinosanganisira dzimotokari, zvinosanganisira machips nemasemiconductor. Vakati ava vachavaka muAmerica havana mitero yavachange vachibhadhara uye vanofunga kuti ndizvo zvichaitika. VaTrump vakati vanofunga kuti nyika yeAmerica ichazara nemabasa. Vakati mutemo wavo wechimbi-chimbi pamitero inotsividzawo ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvavakasaina. Vakati kwete kungoti ichaita kuti America isimbe, asi inogona kuita kuti dzimwe nyika dzisimbewo zvakare. VaTrump vakati zvinozivikanwa kuti dzimwe nyika dzinoda kuti kuve neAmerica yakasimba, vachiti vanofunga kuti zvichasimbisawo America zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri kuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro yemasera sei wepastudio 7 ana baba Jonga nana baba Blessing Zuru nevamwe ndabatikana fani ngemunhu anotaure mashoko asikarewi pastudio 7 kana hatirambi kuti mutaure kuti baba Munangagwa nawa president wakaita development, but mukaabhuse mashoko iwawo muchiwedzera nezvisina maturo kusvika mataure kuti chero mapofu akaionawa development iyoyi. Uyu anonzi Tongo gara azvitaura izvozvo, ngaasaite mataurire iwawo. Urema hautengwi. Mapofu akaone development yenyika inei ndianani? Vangani vakabudirira nayo? Imi ana Snobo Tongo gara ini, musaite nyaya yakadaro panhefe yuru.
Makadiko muri yeZimbabwe kwamuri matima nenyika mukati mezuva ranhasi repasi rose rekurangarirwa kwerurimi rwaamai, tinova chinhu chakanaka zvikuru mukati mepasi rino kuti zuva iri rinorangarirwa kuti mune munhu anofanira kuziva rurimi rwaamai vakwe. Tinozva kuti vanhu vakawanda varashatsika namagariro kana vachigara mukati medzimwe nyika havachakosheswi kutaura rurimi rwavo, nevana vavo vazhinji varashika. Zvinodudzira kuti vanhu tinofanira kuti tikurudzire kuti vana vedu vataure rurimi rwavo kunyange tigere kunyika dzatigere kunzoko.
Makadini pastudio 7 apo vananko majonga makadini zvinhu makadini nepeno risina kuchiva nepeno rinobata vanhu zvakanaka. Avo ndosha kuti vari kutaura vachiti kudini vanotaura vachiti rodhi dzakagadzirwa chinhu zvose zvakanaka. Apo vachitaura mamwe mabhiriji rodhi dzakagadzirwa mamwe mabhiriji ari kungodotorwa nemvura akagadzirwa namatanda. Woti kugadzira iko.
Magariza musiri kuvhura maudio asamukiza. Ndiri kuti dini ndiuda kupindura vatongogare pao kuti kusvika 2030 nezviri kuitika munyika parizvi nezvimashopu maomba ari kuvhara. Zvikoro hakuna mabhuku, hakuna even machoko, choko yekunyoresa pabhodhi. Saka handisi kuziva kuti kana vachiti bumbiro remutemo revandudzwe kana kuti vachiti vachada kunyengera vamunangagwa. Vanonyengera ngavangotaura kuti chokwadi vamunangagwa vari kutiudza kuti ngatirambe isusu takatsigira 2030. Endi vamunangagwa havarevesi kuti 2028 vanenge vabva vatya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7.
Itchy was a Friday, my darling, was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino, tinokupai hurukuru yaitwa naIvans Zininga weStudio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo weSungura, Ernest Machara.
Zvemagitare ndakazvitanga makore apfuura kuma 2004 ndichiri kuchikoro, asi zvekuzorekoda ndakazopinda mustudio 2021. Ya 2022, 2023, 2024 asi ndaingorekoda ma singles. Andina damba refura ndaipinda rekoda.
Saka Bla Ernest, vabereki vakati kudii muchitanga zvemagitare?
Pakutanga music ndinenge ndakata rombora kanaka zvekuti ndakazoitanga vabereki vasisi, asi ndoimba kuti vanhu vakanga vasinga zvifariri nekuti ndine mumukoma wangu akatombozvizama akazviedza kumashure kuvabereki vachipo. Akagadzira gitare rake vakaripisa, saka nangu ndakazoita mukana wakanaka wokuti ndakazoitanga vabereki vasisini.
Vari kuitambira sei veruzhinji muzvimana umu?
Ndingataura mufananidzo wokutoti muchaunga umu ndakatomboti ndiri parengi panokwirirwa mapasi, twa mumwe munhu wandisingazivi achi foni yake ichiringa ringtone yaakapersonaliza imwe manzi yedu inonzi foni yachimbeto. Ikatofunduka kuti saka kureva kuti ndotorerwa naye.
Saka vanoda kubata iwo kutaura nemi, kuridzirwawo nekuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Ya, vanoda kundibata vanondiwana paFacebook umu. Ndiripo, pane page rakanzi Majority Sounds Band, zvakare pane account yakanzi Ernest Mupwanyiwa paTikTok. Pana Majority Sounds YouTube, Ernest Machara and Majority Sounds MP3 juice yakadzi Ernest Machara. Zvakare munogona kundibata panhamba dzekufona kana WhatsApp. It's not 0027 799 300 880.
Was a Friday chitipai kamwe chete timborova magitare zvishoma nhasi.
Ya, tingabuda mudariro ne manzino ti pachinyakare.
Saye kambo pachinyakare kubva kuna Ernest Machara ari parunare kuJohannesburg naIvans Zininga weStudio 7. musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi apo tiri kutarisa nezvezuva reNational Youth Day racherechedzwa munyika nasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusemina Taboka Ncube.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2025 ngutabaka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza othi umnankava kumele asuke esihlalweni. Abatsha baveza imbono etshiyeneyo ngokunanza usuku leNational Youth Day. Namhla lusuku lweInternational Mother Language Day olukathekisa ulimi lukamama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi adinga intatheli ezindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza laye odinga ngamapholisa emethesa amacala abalisa elokuthuka umongameli Masemnangagwa elokuphehla odlakela kanye lelokutshontsha. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi wethule umbiko namuhla esithi uMhlanga wephula isigaba 164 somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act isahluko 9.23. Lanxa uNyathi engacacanga ukuthi uMhlanga wenza kahle kahle isigaba somthetho lo sibanzi njalo sigoqela ukutshotshozela odlakela. Umhlanga yena wethule umbiko enkundleni ye-XCT ukhulumisana noNyathi namuhla emazisa ukuthi uza kuya emapholiseni ngomvulo ngoba okwamanje akezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leNewsday lithi isiphathamandla lasenkampani yalo e-Alpha Media Holdings umnumzana Kenneth Mafukidze laye ubiziwe ngamapholisa. Umhlanga uqhube ingxoxo loGeza ezilokhe zisemlonyeni yabantu abaningi kunsukane ezedluleyo lapho uGeza aveze khona ukuthi yena labanye abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF abafuni kuzwa ngokuqheliswa kombuso kaMnangagwa esithi bafuna asuke khathesi esikhundleni ngoba ekhohlakele. Izo lamapholisa anqolonge unkosikazi kaGeza ambuzisisa ngokuthi umkakhe ungaphi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube yena othi ukudingwa kukaMhlanga ngamapholisa yikumhlukuluza ngezombusazwe yokusobala.
Thina sengentathe zindaba sibona ngani banethisela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solwenze abantu thakazelele umsebenzi yentatheli zindaba. Yilo udaba olusekudini kungasuye uMhlanga uZulu kweleZimbabwe langaphandle bebengesoze bebekalo ulwazi lokuthi uma uveji kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews uMhlanga awenze lehoveji lelo obaba uGeza. Kuyasimangalisa ukuthi intatheli zindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye esedingwa ngamapholisa. Thina sikubone ngazathi iwekhisela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani kahle.
Lina njengentatheli zindaba lingathi kuyalethusa yini, kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Kuyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukhumbula ukuthi kubuya ngamanye amalanga ambalwa intatheli zindaba zihlangane lo president uMnangagwa. Yena sisana iphiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona ijacele indaba ke isidingeka ukumile yena umongameli wathi yena uyi-constitutionalist. Ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona imisebenzi ontathele zindaba i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana itiye sokuthe wathini ukuthi namuntu sokukhanya sokudinga intathele zindaba. Ngikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGetsi. Ungakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesikhiwa bathi ukubotshwa lokudinga kwaba umhlanga ngoba politically motivated. So nxa upolitically motivated kuyasethusa intathe zindaba azisoze zifanise ukusebenza nzima. Loba kukhitshiwe iphosa kwakhitshwa le-ayipa ikhona imithetho abayisebenzisa nganqwele ukuthi besibambe.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 SR. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuze achasise ukuthi uBlessed Dimhlanga wethe swacala bani kahle kahle. Namhla umhlaba wonke unanza usuku lwe-International Mother Language Day oluqakathekisa ulimi lukamama. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi sezitshabalala ezinye indimi kwamanye amazwe. Uthi ulimi lukamama luqakatheke kwezemfundo, ezamasiko, ezentuthuko lokunye, ngakho-ke kumele lulondoloze. Emhlabeni wonke jikelele kule ndimi ezedlula inkulungwane ezisithiyagalombili 8324 eZimbabwe kusetshenziswa ezedlula ithumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs weStudio 7 uxoxelo Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko njalo owayengumphathi wesikolo seGwanda Secondary School.
Luqakatheke kakhulu Dube labalaleli, ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesiswini sikanina aphume akhule, ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa, luhamba lamasiko, lembali, lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu opheleleyo kumele azi imvelaphi yakhe, okugcela imbali, amasiko, ulimi namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe, ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kodwa kanye zami okunye sokuthabalala baba Mkandla kwenziwa kwini?
Kwenziwa yikuthi umhlaba usuwapho ngupitipitikana nje, kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababe khona. Yibo kwenza ukuthi kuye khona lokhu lokusabalala emazweni, njengoba lani liphethe yakhona ngapho abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe, kube sekungathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana ngesiNgisi lanezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelabuntu obuphakamisekayo obulohlonzi.
Ye, kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima eziningilezi?
Umlandu ukithi thina abazali, nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokho. Nxa thina sizigqada siziqhenya ngokuba yithi kwethu, asoze sivume ukuthi abantwana bayesitatela imikhuba yakomakhelwane bayelithe lapha egumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngubani? Umzali uzala umntwana, umntwana ngiyosezala umzali. Indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu, njengezinduna labalisa labosobhuku, xa labo bengabakithi, ngoba labo sobhuku abanye sebangabe emzini ngabazazihlubi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe.
Lo ngumnumzana Thandeko Nsinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu njalo owake waba ngumphathi wesikolo seGwanda Secondary School obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abalwisana lohulumende weSudan abakubutho leRapid Support Force kubikwa ukuba sebebulele abantu abaningi esigabeni seWhite Nile, ikakhulu endaweni ezivalisa Al-Jitaina lapho abehlulwe khona libutho lelizwe. Inhlanganiso yePreliminary Committee of Sudan Doctors Trade Union ithi kubulewe abantu abedlula amakhulu amane 433 kusukana ezedluleyo. Umkhokheli wakhe le-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzajezisa kabuhlungu iHamas uma ingabanikanga isidumbu sikaShiri Bibas owathunjwa ngo-2023 wabulawa labantwana bakhe. IHamas inike ele-Israel isidumbu esingayisiso sikaShiri Bibas kuyena liviki. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika labanye bakhe abe-Argentina, Slovakia le-Italy bakhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni osaqhubekayo e-Conservative Political Action Conference kusasa kulandela ukuvulwa kwawo izolo. Namhla bahlonitsha abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela osanda kukhethwa kuba umholi womsakazo weVoice of America unkosikazi Carol Lake. Umhlangano lo osungulwe izolo ngumsekeli kamongameli weMelika uMnumzana J.D. Vance ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Ukuhlaziyalo ludaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxwe loMnumzana Tim Moringai ingcwethi ekhubungulayo ezombusazo ohlala khonapha kweMelika.
I-meeting le-ASC Park iqakathekile ngoba yiyo elova phansi ukuthi i-Republican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years. Ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu ozaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party, lama-candidates lawo aba angathi afuna ukungena kuma races abe khona in the next 16 months ngobani, and ukufaka lona ithuba lokuthi ama agendas for i Republican Party ngawaphi. Mina ngibona ngathi uMongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku achieve what he's achieved in the first 3 weeks owaye kukhuluma during the election, sikhangela njenge immigration, ama tariff, loku ehlukuluza i-government or ukutshintsha the way that Washington DC has been operating for hundreds of years. Yena uMongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority vote and lama states amaningi. So inkulumo yakhe kaTess, I think kuyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve. Ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court, so ngokunye azakhuluma ngakho.
Njengoba uMnumzana J.D. Vance esevele waba umqalisiziba lapha, kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma?
UMnumzana J.D. Vance sabona ekhuluma esithi yena government kathesi ihamba kuhle and banikwa bona ilokhu ebesithi mandate yokuthi batshintshe uhambo lwe-politics lapha in America. And sibona ngathiwa kathesi songathiwa sole confusion in Europe and le ndaba ye-Ukraine le-Russia, so khonokho lakho ngathiwa kuyi-challenge. But hayi, i-CPAC is the way forward for i-Republican Party. So okwakathesi sithi ha sizake sibheka nje ukuthi baza kuhambisa njani njengoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika.
The Voice of America.
sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Esinye isizalwane seMelika ebesibotshelwe ize ngaphandle kwelizwe sesikhululiwe. Sekule zizalwane zeMelika ezilitshumi lanye esezikhululiwe kusukela ngesikhathi uMongameli Donald Trump engena esikhundleni ngoZibandlela. Isizalwane seMelika lesi esikhethe ukungaziwa besibotshwe labanye ababili eBelarus. Ukukhululwa kwabo kuza kulandela ukukhululwa kombalisi weMelika uMark Fogel owakhululwa mhlaka 12 kuyona linyanga eRussia. Ufogel wakhulumelwa ngesikhathi kukhululwa isizalwane seRussia ebesivalelwe eMelika sisethe somlando wenkohlakalo. Isiphathamandla laseMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo uAdam Bola uthe omunye wabathathu abakhululiweyo laba yintathelizindaba yeRadio Free Europe, Radio Liberty uAndrei Kuznek. Obevalelwe okweminyaka edlula emithathu eBelarus. EleBelarus elidlelana leRussia lilemithetho encindezelayo ukwedlula eyamanye amazwe njalo lilezibotshwa zezombusazwe ezedlula inkulungwane 1200. U-ambassador Bola uthe ukukhululwa kwezibotshwa eBelarus kwenziwe kungela sivumelana sokutshintshana izibotshwa. Uthe abantu laba bakhulule ngenxa kaTrump. Uqakathekisa ukuphendusa izizalwane zeMelika njalo amanye amazwe ayakulalela lokho. Ngakho-ke ngibona sengathi okwenziwe ngumongameli weBelarus yikuzama ukuguqula obekusenziwa nguhulumende wakhe ngoba esazi ukuthi umongameli weMelika ufuna ukubisela izizalwane zelizwe lakhe ekhaya. U-ambassador Bola uthe amazwe ahlakaniphileyo awameleli ukuthi sicele ukukhululwa kwezizalwane zethu okungenziwa ngamanye amazwe ukuthi abe lobudlelwano obuhle nomongameli weMelika ukukhulula izizalwane zaleli lizwe ukubeke emgceke lokho. Isikhulumeli seWhite House uCaroline Levitt uthe ukukhululwa kwabakade bevalelwe eBelarus kunqoba okukhulu esithi kwenzakale ngenxa yokuba umongameli Trump ulesipho sokuxoxisana labanye. Ephathiswa ngohulumende weLithuania umsekeli kamphathintambo ohlangothi lwezokudlelana namanye amazwe uChris Smith uhlanganele izibotshwa lezi eBelarus wasesiyalazo eLithuania. Uthe ukukhululwa kwazo kuyimpumelelo enkulu elethwe izinqumo zikamongameli Trump. Kumbiko wakhe umphathintambo ohlangothi lokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio ubonge eLithuania ngokuphathisa njalo wagcizelela esithi siqhubeka sizinikele ekukhululweni kwezinye izizalwane zeMelika eseBelarus lakwamanye amazwe. Sikhuthaza ukuthi kukhululwe izibotshwa zezombusazwe ezifika phose i-1300 ezisentolongweni eBelarus.
Yimibono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kulokufuthelana phakathi kwabasha abasekela ibandla lezomthetho abaphikisayo ngokunanzwa kosuku lwe-National.
Studio 7 linjani basaza abahle. Hayi, okhulumayo uNdebele from Kakhazi Protest for Change. Hayi, bakithi yakhala thina nje especially ngapha thina eMathebeleland. Siyezwa zonke nje into ezikhulunywayo la. Thina abantu beMathebeleland vele futhi nama singazange sanquma ilizwe lethu laphana ngeke sithole vele ukuphumula. Ngeke sithole ukuphumula ngoba into engibonisenzeka laphana kithi eMathebeleland siyacindezelwa laphana. Singakhuluma sithini thina sonke nje eMathebeleland. Sikhulume yonke into kumbe kube yini esingakusho. Okuseleyo ma singazange sathatha eMathebeleland laphana nasiyimthokazile. Ayikho vele into engasisiza laphana thina. Yonke izinto ezithunywayo ezizanti fear strategy konke lokhana okwenzayo bazibenefita bona bodwa konke ngayo labantwa benu.
Ye, sanibonani kuStudio 7 okhulumayo nguJay Moore. Ngajabula le audio ma ingafundwa. Kanti mina bengicela ukuthi ngike ngibe mbuze oba ngabe bekhona abakwaziyo. Kanti iSadiki eyake yakwenza kwalunga kukuphi? Ngoba kwabuya ngokhetho olweZimbabwe kwehlula. Manje nansi impi yale ihambila kulalutho lokhe kubulawana. Kanti yona iSadiki kukuphi lapho yake yahamba yayenza izinto zayenzeka? Besicela like lisifuzele kwabaphezulu ngabo.
Njani Studio 7, Njani Studio 7, kanda kudlulisa lokhu Studio 7. Kunesikolo laphayana iselo wakho lokuthiwa isikombingo school esincisha abantwana ama-results ka-grade 7.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Kulabatsha abathakazelela usuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day abathi luthuthukisa ubuntu babo kanye lenhlelo zokuziphilisa, kube labanye njalo abaluchothoza besithi kaluncedi lutho ngoba akulanto ebambekayo ephuma emkhosini wokunanza usuku lolu olwalusaziwa ngokuthi yi-21st February Movement. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla leZANU-PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu, kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZANU-PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lokobulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kunesisingalazi usuku lwakhona ngoba njengamayithi kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho wayebe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho yabususiya khona ezithayithiye futhulo uhlezi umelele izilogandi ama-speech ukuthi uzodla i-2 pizza echickenini eyaphikela ususiya etoilethi langase litshonile.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZANU-PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurech uthi bayakusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni
ngo-2028.
Abaphikisayo bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenon Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ufuna ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abasha, sibona akuvumi ukuthi umuntu abuse adlulise okusemthethweni. Singatsho nje nxa ukuthi sithi asisobantu bezanuphiwe.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa, omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda eMzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Gichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wabasakhulayo wepiano uFortune Muzamba odume ngegama lakhe lokucula elithi FT ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda.
UFT ungene ngomculo wakulezi nsuku wamapiano othandwa ngontanga.
Igama lokuzalwa nguFortune Mzamba, ngikhulele eDingani
indawo engathi ngenza yonke into nje la ngaqala ukucula ku grade 3 ngicula ikwaya isecondary yami ngafunda eDamba secondary school uqala kwami ukucula ngokupheleleyo ngaqala ngonyaka ophelileyo
Yomculo sacacileyo FT kulendlela elilodwa aliphekileyo uthi yonke into uyazenzela
ngiyazibhalela ngiphinde ngizicule kuleli dlalade linezingoma ezingu-9
FT usebenzela abanye ekuphekeni umculo wakhe ubonga abangani bakhe abamenza wathanda ukucula
ababizwa uTalent Ndlovu, Elisha Ndlovu, Khuzani Nyoni noSibonelo Mkhwanazi. Abantu engisebenza nabo emculweni uSiyabonga Hlongwane noRulan P.
Ethiwa tholakala emakhasini oziba ze-Facebook, YouTube, Instagram lamanye. Abafuna umculo wakho bakudinge ngaliphi igama FT.
Uthi FT vocalist, uFT ngu-F no-T no-double E. Phinde njalo ngithi 07 38 33 53 50. Ngiyabonga.
UFT nguye umculi wamapiano koBulawayo besele uhlelo woza woza Friday libe lempelasonto enhle igama lami yeza Jesus Christ.
Bonge uEzra Chisasfanda obexoxa lomculi uFT kumculo wakhe laphana kuLive Talk lingakhohlwa uhlelo liyalandela namhla sixoxa ngosuku lweNational Youth Day singeke hlukanike sikhangeleke ebezixoxela namhlanje. Amapholisa athi adinga intatheli izindaba ephephandaba le-Newsday uBlessed Mhlanga, yena obedume ngokukhuluma lomnumzana Blessed Geza. Okwanamhlanje siligciba lapha, lisale livalesayo uDaba Kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.